manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo mbudzi 19/2017 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi Central Committee ZANU-PF inodzinga vaRobert Mugabe semutungamiri webato iri Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti kunyangazvo bato reZANU-PF radzinga mutungamiri waro uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kubva mubato bumbiro remitemo rinovabvumidza kuti varambe vari mutungamiri wenyika kusvika vasiya basa voga kana kuti vapomerwa mhosva nenhengo dzeparamende izvo zvinozoita kuti vasiye basa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Central Committee yebato reZANU-PF yadzinga mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe ikadzosa vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vafanobata chigaro chemutungamiri webato iri. VaMugabe vapiwa kusvika mangwana masikati kuti vange vasiya chigaro chekuva mutungamiri wenyika. Imwe nyanzvi mune zvemutemo uye vari munyori mukuru mubato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora Vanoti kunyangazvo bato reZANU-PF radzinga mutungamiri waro uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kubva mubato bumbiro remitemo rinovabvumidza kuti varambe vari mutungamiri wenyika kusvika vasiya basa voga kana kuti vapomerwa mhosva nenhengo dzeparamende izvo zvinozoita kuti vasiye basa asi vamonzora vanoti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko kudzingwa kwavaitwa mubato reZANU-PF kunoreva kuti havachina chigaro sezvo vanga vari nhengo yeparamende vamonzora vanoti kana vaMugabe vakanga vasiya basa mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda ndo vanofanirwa kufanobata matomu kana kuti mutongi mukuru wedare redzimosva kusvika ZANU-PF yapadare reparamende munhu anenge achitsiva vaMugabe ngatinzwei hurukuro yataita navamonzora pamusoro penyaya iyi
Musiyano wekudzingwa kwaMugabe nekudzingwa kwevamwe vese vadzingwa muZANU-PF ndezvekuti mukudzingwa kwaitwa munhu wese kusanganisira vaMupoko zvinoreva kuti vabva vatobuda muparlamendi vanokwanisa kubva vatongonyorerwa tsamba kuparlamendi kuti havatakwanisi kupinda muparlamendi but vaMugabe manje nokuti ndipresident ane mutemo watakadzika muconstitution wekuti kana muchitandanisa president munoteedzera zvakati 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 presidendi anotandaniswa kunzi abva kubato kwake ndokutanga chechipiri kuti president wenyika saka zvazvinoita ndezvokuti vanofanira kuresigna iwo pachavo vakaramba kuresigna vanofanira kudzingwa neparliament neyatii impeachment paimpeachment pacho panodiwa kuti pavhote mamembers of parliament anovhoti vatwe impeached anoita 2/3
Kwaivo vaMugabe havagone here kuparadza dare reparamende risati ravhota
ndo zvatakabvisa kubumbiri remutemo patakanyora bumbiri remutemo takaziva kuti vaMugabe vane system iyoyo yekuda kudisova parliamendi saka takabvisa masimba iwayo president anokwanisa chete kubvisa parliamendi paitika zvinhu zvitatu chekutanga kana parliamendi ichinge yaramba kupasa budget chechipiri kana parliamendi yabvuma kuti inoda kudisoviwa chechitatu ndiko kunge paitwa vote of no confidence in the government then president wadisova parliament
ko mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko tinonzwa kuti vadzingwawo zvakare mubato zvinorevei pamutemo izvo
zvinoreva kuti vamupoko member of parliament saka mudzingirwo unoitwa member of parliament ndewekuti kangodzingwa kubato kwako hauchakwanisi kuita vice president. Ndo zvinenge zviripo kusvika 2023. Asi after 2023, vice president anodzingwa mudzingirwe unoitwa president. Asi pari zvino pamutemo uripo, nyika muno hamuna vice president. Vamunangagwa havasi vice president, vamupoko havasi siri vice president. Pamutemo wedu ndezvekuti speaker of parliament wamudenda ndivo vanenge va acting president kubvira panenge pa resigna vamugabe. Kana vamudenda vasipo a speaker of parliament, anoita acting president ndi chief justice.
Vanga vari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7. Vanhu vemufulawayo vanoti nekuda kwezvanga zvichiitika mazuva apfuura havazi kushamisika nedanho recentral committee yezano PF rekudzinga mutungamiri wenyika Robert Mugabe pakuve mutungamiri webato iri. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri webato reMDC vari vamutauriri wemubatanidzwa wemapato ari pasi peMDC Alliance vaWelshman Ncube vati vaiutarisira kuti vamugabe vachitaura kuti vasiya basa sezvo zviri pachena kuti vechiuto vange vachibatsira kutsigira utongi hwavo kwenguva yakareba pamwe nevanhuwo zvavo havachada kuti varambe vari mutungamiri wenyika. Vamwe vati vanotarisira kuti vechiuto vadzorere masimba kuhurumende yevanhu uye kuti vezano PF vachaona zvakakosha kuti pave nemubatanidzwa wemapato uchagadzirisa zvinhu munyika kwenguva pfupi kwozobva kwaitwa sarudzo. Pakuti vanoona senyaya yekuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vanogona kuve mutungamiri wehurumende kuchitariswa nhoroondo yavo munyaya yegukura hundi, vamwe vati vanovimba kuti vaMnangagwa nevamwe vavo vachadzidza kuremekedza kuti zvido zvevanhu ndizvo zvinofanirwa kukosheswa. Izvi zvatsigirwawo navaipitule Maposa vanove mutauriri webato rezapu avo vati vanotarisira kuti vezano PF vatore mukana uripo pari zvino wekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe.
Totarisira kuti vaMnangagwa vachatora mukana uyu kuti vavhure yatinoti debate vaone kuti nyaya yegukura hundi kunyanya inogadziriswa nenguva pfupi pfupi inotevera. Zvakare varangarire kuti pane vanhu vasingafaniri kuti vazotorwa namusiki nyaya isati yagadziriswa, noti inozotipunyuka totadza kuibata kana ikasagadziriswa zvakanaka. Zvakare nyaya yemarginalization ngavaitore serious, zvinhu zviriko zviri kuitika vasazvitore semunge myth kana kuti zvizongotaura zviriko. Kuti nyaya dzacho dzigadziriswe vanhu vese vazvinze vari vakaenzana pameso enyika nemitemo yayo.
Mumwe wemugari wemubulawayo uyangozvidoma nezita rekuti Moses ati zviri kuitika munyika pari zvino chinhu change chisingatarisirwi nevakawanda, akati anotarisirawo kuti mushure mezvose vechiuto vachadzokera munzvimbo dzavo dzekushandira vosiya hurumende mumaoko evanhu.
Sevanhu vanga vagara for 37 years takabatwa, hatifara. We are hoping kuti vachasiya basa sekudzingwa waitwa kupati. We are hoping kuti vachangosiya basa ku government. But zvakadaro chishuwo chedu kuti dai ani and zano PF respect avanhu vadzidza a lesson from what has happened to Mr. Mugabe, kuti vanhu shouldn't be taken for granted.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Pamenas Tuso ati anotarisira kuti vamugabe semunhu ane mbiri yekuti vanotevedzera zvido zvevanhu vachasiya basa. Asi atiwo vamugabe vanogona kusimba nenyaya yekuti kupindira kwakaita vechiuto hakuzi pamutemo.
Sezvatinoziva tose vamugabe vanogara vachiti vari munhu vane maprinciples. Kana vane vanhu vane maprinciples vanofanira kuenda, because vanhu vakabuda muzimba vakapinda mustriti vachitaura kuti havashandi. Asi ndinoona sekuti vanogona kuramba vachitaura kuti sezvo izvi zvaitwa nemauto vanogona kutaura kuti havana kodzero yekuita izvozvo, saka vanogona kutora dzimwe nzira dzekuenda kumatare kana kuenda kusadhak kana kueu, nekuti vanenge vachiti izvi zvasizwa mutemo.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Nozipo Moyo vatiwo chinhu chave kutarisirwa nevakawanda kuti vamugabe vasiye basa, asi vati kupindira kwakaitwa nevechiuto kunoita kuti vashushikane.
Andina kushamitsika because taona ma events aitika from 2 days izvi zvemamiyachi zvemaproof vachiditena mudhara kuti zvichaitika saka hakuna chinhu chinochamisa mafungiro angu nawo ndekuti baamugabe needs kuti asiye chigaro but problem iripo president kuti ami yapindura it's very wrong because tiri kuti in the next 5-10 years kana ami aisina kufarira munhu ari pachigaro every time tichava nemakuu aya saka handifariri kupindura kweami izvezvi pamanegotiation kana iissue yekuti vanhu havadi baba mugabe vanhu ndivo wa supposed to be panegotiation table nyaya yeami handifariri
Munyori webato reMDCT vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 parunhare kuti kana vakasataura kuvanhu kuti vasiya basa munguva pfupi inotevera bato ravo richave pamberi muparamende mukuita inonzi impeachment muchirungu kuti vamugabe vasiye basa vati hapana chavanoona chakaipa pakuita izvi vachiti bato ravo rakatomboda kutora danho rakadaro munguva dzapfuura asi izvi zvaikundikana nekuda kwekuti mudare reparamende nhengo dzebato rezanupf dzakawanda kudarika vemapato anopikisa Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini taura ishava.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vavoti vemuVenezuela vari kuvhota nhasi kuti vasarudze mutungamiri. Shoromaine mabhizimusi vaSebastian Pinera vari kutarisirwa kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi havasi kutarisirwa kuwana mavhoti zvikamu makumi mashanu kubva muzana izvo zvinodiwa kuti sarudzo iyi isadzokororwe. Vapinera ava nemakore makumi matanhatu nemanomwe ekuberekwa vanga vachikurudzira kudzikiswa kwemitero pamabhizimusi senzira yekuti upfumi hukure. Vapinera avakaita zvidzidzo paHarvard vakamboita mutungamiri kubva muna 2010 kusvika muna 2014. Ari kukwikwidzana zvakasimba navapinera ndiSenator Alejandro Guila ava vaimboye mutori wenhau. Mutungamiri wekereke Divine Destiny Network vaAnselmo Magaya vanoti zviri kuitika muzano PF chiratidzo chekutsiva zvakaitwa navamugabe. Bishop Magaya vanoti vamugabe vanofanira kutongwa vaziviswe mhosva dzavakapara asi vagoregererwa vasina kushungurudzwa pamusaka pezera ravo. Tanonoka hwando weStudio 7 aita hurukuro naBishop Magaya kuti tinzwe maonero avo.
Tinofara chaizvo kuti chatinga tichiso kana kuti muchirongo face yekudzvinyirwa kwevanhu nokushungurudzwa kwevanhu pari kubviswa pachigaro saka tinopembera isainamatira zvinhu zvakadaro kuti mwari vamutse hunye nemhepo inofufuta inokonfuza vanhu vari mukempi yokudzvinyirira vanhu saka sekubata kwazvakamboita vamwe zvabatwa vamugare pazara nhasi asi ndinoda kuchimbidza kutaura kuti kubva kwavamugabe hazvirevi kuti Zimbabwe yanaka.
Kana makatarisa zviri kuitika muzanu PF munofungei?
Isu tinzi kana tichitarisa zviri kuitika muzanu PF tinongo kuti mwari vaburuka mumwaka wokuranga vanhu vavo. Vanhu ava vakashungurudza vanhu vezimbabwe kubva 1983 nokuda kwegukura hondi yakaitika then kuzofomwa kwemdc vanhu vakawanda vachirobwa nokuurayiwa saka zvaakuitika pakati pavo saka isu tinotenda mwari nokuti mwari vari kushandisa instrument yehuipi kuti ibvise umwe huipi.
Vamugabe vanonzi vane mhosva dzavakapara mungati baitwe sei?
Vanhu vakapara mhosva muZimbabwe vakawanda zvavo nevamwe vachiri muzano vari pakapara nevatovadzinga nhasi vakatoparawo mhosva. Saka isu tiri kuti justice ngaitike asiwo ino zvangu semunhu ndingango da kuti vamugabe va tarurirwe vataurirwe mhosva vakapara kana zvida vongoriswa kumakoti vongoratidzwa kuti vakapara mhosva yakati 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 voziviswa kuti mutongo wacho dai taida kukutongera zvinhu zvakadaro waitongwa matongero aya asi nekuti wave mutana hatichazodari takuregererai
kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu iko zvinezvi tarisiro yenyu ndiyei panyika yezimbabwe
tarisiro yangu vawande ndeyekuti mazimbabweans anofanira kuita yatinoti national dialogue hurukuro inoitwa nevanhu vanobva kumasekta dzakasiyana siyana hatisi kuda kuti nyaya iyi inguva nyaya yezanu p f of course zanu p f vari kudzingana dzingana ndezvavo ikoko isi hatina basa nazvo chatinoda ndechekuti ramangwana rezimbabwe rivandudzwe tibve mukumanikidza vanhu kuvhotera pavasingadi tibve muutungamiriri husingagoni basa saka tinoda kuti vemachechi labour business mastudents nemamwe masectors akasiyana civic society vagone kusangana tocrafta away forward neramangwana
vanga vari Bishop Anselmo Magaya vekereke Divine Destiny Network vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7. Sangano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC richasangana kuAngola nemusi wechipiri richizeya nyaya yeZimbabwe. Mutungamiri wenkomo weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhiwa mavhinga kuti vanoona sei SADC kuti ichabata nyaya iyi nemutoo upi.
Ndinoona kuti chikuru chavangataura vatungamiri veSADC ndechekuti kune runyararo here kuZimbabwe uyezve kuti mauto vaenda here parutipi kuti hurumende inopinda kana kuti mabetsero avamugabe haasiri ari kutungamirwa nemauto ndozvakakoshera SADC nekuti zviri pachena kuti SADC haigamuchiri hurumende inenge yatora masimba nechisimba inoda hurumende inenge yashati yatevedzera gwara remutemo bumbiro remutemo kuti ipinde pachigaro.
Muri kuonawo here pachiita vatungamiri munyika dzeSADC idzi vachabvumirana nezvaitika izvi zvikuru sei vachitarisa kuti nyaya yeZimbabwe yava nenguva yakareba ichinetsa?
Hongu mutungamiri weBotswana vaIan Khama vakatobuda pachena mazuva apfuura iwaya kuti vanotsigira kuti aiwa dai vamugabe vachisiya varegeza kana kuti vaenda havo pamudyandigere asi kune vamwe vanogona kunge vachitsigira kwete kutsigira vamugabe pauzima asi kutsigira nyaya yekuti hazvina kunaka kuti mauto apinde mune zvematongerwo enyika atore masimba nechisimba vachishandisa futi ndiro panenge paine utungamiri tingati South Africa vazuma nevamwewo vanogona kunge vachiti aiwa kana zvikatendera kuti zviitike zvakadaro kuZimbabwe mangwana mauto esouth africa anogona kungopfatira nyika kana kuti Zambia kana kuti imwe nyika ndo zvinotyisa vatungamiri veSADC izvozvo.
Vadhewa mafinga vanoegweta rinorwira kodzero dzevanhu vari parunhare muSouth Africa namutungamiri Nkomo weStudio 7. Muimbi Sandra Vito uyo anogara kuDallas muTexas muno muAmerica anoti ari kufara nekuwana mukombe wekuimba muchirongwa cheZimbabwe Achievers Awards USA icho chakaitwa kuDallas kwakare nguva pfupi yapfuura. Sandra akaudza Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 kuti akatanga kuimba ari mudiki.
Kubvira tichiri mudiki tichiimba muchurch history yangu ndeyekuimba muchurch mostly ndaka release our album in 2013 and Failing Love njoyega album yandaita to date kugadzira imwe which should be released muna 2018.
Mungati chii chakaita kuti mufunge izvozvo zvekuimba?
ndinongo zvifarira zviri pamoyo pangu, ndinonzwa kufara kana ndichimba, handineti nekuimba, nyangwe ndakaneta sei, ndichinzwa kuti mwiri wangu aneti, but kana ndibva kuimba, ndichinyatsonzwa kuti ndozvangu zvandinonyatsofarira.
Mungati nemi munowana kupi inspiration yekuti mufunge zvamunozonyora nekuimba?
Mhuri yedu kubva kuside kwamai vangu kwababa vangu munhu wese anoimba, ingori mhuri yevaimbi. So pakusangana paipa panoita kunamata tichiimba, zvakazoita kuti ndinotanga kunyora masongs angu ndega ari inspired mostly nebible but also nema experiences andaita muupenyu hwangu kuziva kwandoita Mwari pachangu inini.
Aiwa, tamboona zve pamamuri kwatanga chirongwa icho chezima Jesus maimba imi national anthem.
Yes. Kuchikoro paassembly. Ndakadzidza kuzvikora zvakati oba, ndazopedzisa kuChinoy High, ndakaenda St. Dominic, Jameson, Karoi Junior, Louis Amne Greengrove. Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe, nyika yamadzi tate guru edu tose. Kubva Zambezi kusvika Limpopo, na vatungamiri vave nenduramo kaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Kunyatsonzwa muri kuimba kubva pasi pasi pemwoyo, vamwe vachikuteerera mune muchida kuti vadzidzei kubva pazvimbo zvamunoimba.
Kuti vaite zvavanonzwa kufarira, zvavanoda zviri pamwoyo pavo, plus kuti muupenyu nyangwe zvinhu zvikaoma sei, tiri murudo rwaMwari, saka zvese nenguva yake zvinoita zvakanaka, zvinogadzirisika. And mufaro ndewedu isusu, chipo chedu chatakapuwa naMwari, satofanha kugara tiinawo mufaro.
Mungashingiso sei kana kupa vimbiso kune vamwe vechidiki panyaya idzo dzekuimba?
Panyaya dzekuimba, shingirirai and be original. Tine vanhu vakawanda vanoimba, saka vanogona, saka zvinoita kuti maybe munhu kuti maybe ndikaimba sauyu ndozvinoe zvinondibatsira, but vanhu takasiyana, takapuwa zvipo zvedu naMwari takasiyana. Saka ita zvinokuitira iwewe, zvaunokwanisa iwewe, uise sound yako iri distinct, you know, that way unoplace our mark yako munyika medu.
Chipitsenuraita mwe kuchivharisa chirongwa kano munoti mimi kangakadzora.
Ndatarira mberi, mberi kwete shure, kune chinhu chitsva chiri. NaMwari ini ndotarira mberi, mberi kwete shure, kune chinhu chitsva chiri kuitwa naMwari.
Muimbi Sandra Vito ari kuDallas Texas muno muAmerica muhurukuru yakaita naMavlas Mutsanganya uye weStudio 7. Iye zvinotombonzwa kubva kuvateereri veStudio 7.
Inini ndafara nekubviswa kwaita president pachigaro, pachiiswa umweni atombotarisawo matongera muNangagwa kuti zvine zvichichinja were kusvikirawo pamaelection apa tinenge takuvhota. Tinotenda nezvaitika.
Ndinofara chaizvo pakuti no, nyika yeZimbabwe yagona kuona problem kubva nguva yose yatakatanga kusungunuka kusvika nhasi. So tinofara chaizvo kuti no, chinguva chavasvika nhasi chagona kusungunura nyika yese yeZimbabwe.
Itika tinozvitsigira pakuti if I ndakatarisa vatungamiriri vangu muparliament vemDCT kubva kare vachizama kuita impeachment vachizama kuti vai vapfuudze motion yevote of no confidence kuna president vamugabe asi zvese zvairamba but zvaitika nhasi with ZANU-PF ichikwanisa kurikola mutungamiriri wayo kuti abve paposition iyeyo tinobva taona kuti idanho rakanaka kuvatungamiriri vedu vari muparliament kuti come Tuesday pavanopinda muparliament tinenge tichitoziva kuti iwokovo
ini ndinofunga hangu kuti kudzingwa kwaitawo mugabe mupati zvakanaka nokuti mumwe nemumwe kana achinge akura anofanira kuenda kundozorora kana vana sekuri kumusha chaiko vanofanira kuenda kundozorora isu tirima saka naizvozvo vaidai vakasiyira veisu kare takagonavo kurima nguva iripo kuti nyika isina kudonha saizvozvo zvairi tigonevo kuumba nyika sevatsva vemuzimbabwe tichionekwa kuti Zimbabwe zvokwadi iri kusimuka iko zvino nyange ukaona kuti nyika iri kudonhera haugoni kuti ungamai vachipusha sekuru kuti sekuru mai yamudai nekuti vanodonha hazviiti kuti tingavapusha saka tongoti semunhu wakuravo vakachienda vandozorora isu tosarawo takadini takabatawo nzvimbo hapana chakashata havaeno vakaregedza zvavo kuvasunga vakavachengeta zvakanaka
iye zvino tombonzwa kubva kumutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa uyo angari regai tidzokorore tombonzwa mumhanzi kubva kune muimbi Thomas Mapfumo tombonzwa kubva kumutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa uyo anga ari kumusangano weZANU-PF Central Committee
munyori wezvemutemo mubato rezanupf vapatrick chinamasa vati vashungurudzwa zvikuru nechisungo chekubviswa kwavamugabe pachigaro asi vakatapana zvekuita sezvo vamugabe vanga vasisateereri gwara remusangano
yaita resolution yekuti vamugabe vabve pachigaro chavo cheupurezidendi wezanupf nekuti vabve futi varizaini kubva kuupurezidendi hwenyika ndo chikuru chaitwa pano zvimwe zvarongwa nhasi ngezvekuti memba nhengo dzeinonzi kabharo iya yakanga ichabvisa pawa yavo ichinyepera purezidendi tati wadzingwe mumusangano mazita acho ataurwa ndingati chinotinetsa chinondirwadza ndechekuti handi nyore kuita izvo taita nhasi purezidendi mugabe taimuda tinomuda takashanda naye kwenguva yakareba ari mutungamiri anowindika pamusana pekuti makore aenda akadzokawo tenderedzwa kunyanya nemudzimai wacho vachimupfurira kuita zviro zvaanga asingamboiti ndozvati
musangano wavabvumirana kuti vamunangagwa vanofanira kutora matomo ekuva zvemutungamiriri wenyika vachinamasa vati sebato vagadzirisa musangano wavo kuti vaende kusarudzo dzegore rinouya vakasimba vakatiwo hapana chikonzero chekuti bato rezanupf riite hurumende yemubatanidzwa nemapato anopikisa sezvo vaine nhengo dzeparamende dzakawanda
aiwa muconstitution Constitution ka zvirimo mu constitution munozvidziva kuti isisu since we are the ruling party tinokwanisa kuti akupa nominee kuti
tinotenda Patricia vatereri ndoo pasvika magumo echirongwa chedu ndokusiyai muina Chris Gande achikupai nhau murimi rwesindebele.